tarsa makwirira aita mutengo yezvinhu munyika totarisa nanyaya yemihoro iri kuwanikwa ichawanikwa nevashandi tikatarisa zvikuru sakuvarayiridzi tiri kuona kuti nhamo yapfunya chisero mudzimba dzevarayiridzi nekuti havachatokwanisa kutenga zvekushandisa tinoti mabasic commodities ekuti munhu anga achikwanisa kudya pamwe chete nemhuri yake
saka chikumbiro chenyu vachere kuhurumende chiri kunangana nezvipi chaizvo chaizvo
hurumende irikufanira kuongorora nyaya yemihoro yevarayiridzi nekutokasika panguva ino nekuti nhamo yapfunya chisero uye vashandi vanofanira kunge vachiwana mihoro inokwana mihoro yekuti vange vachikwanisa kunge vachidzokera kumabasa vachikwanisa kunge mhuri dzavo dzichidyawo dzichiguta semunhu ari kuenda kumabasa
ko hurumende inonzi wani yakati ichakubhadharirai maschool fees evana senzira yekukubatsirai izvi zvakazofamba nepapi
tasanyaya yemaschool fees iyo hurumende yakanga yawimbisa kuti ichange ichibhadhara maschool fees evana wevarayiridzi chemu yekutanga yakatotwa pakupera vana vevarayiridzi vachidzingwa muzvikoro hurumende isati yabhadhara mari sekuwimbisa kwayakaita tatosvika futi padanho rekuti kotoro yepiri yaakutotanga futi zvekare hurumende isina kunge yabhadhara mari saka tavanika tichanyorera makurukota anoona nezveupfumi munyika pamwe chete naanoona nezvevashandi kuti vange vachigadzirisa nyaya iyi nechimbi chimbi nekuti nyaya iroda kutogadziriswa tisati tanyanyoenda kure
tiri kunzwawo kuti hurumende iri kurambidza varayiridzi kuitazvo kudzidzisira vana kudzimba ichivabhadharisa mari zvatingati maextra lessons zviya izvo titsanangurirei kuti izvozvozvo zvinombofamba sei
isu sesangano rinomirira varayiridzi reamalgamated broadcast union of zimbabwe tagara hatikurudzire nyaya yemaextra lessons tinoti dzidzo yese inofanira kunge ichiperera muzvikoro asi zviri kuitika inyaya yekuti mihoro iri kupiwa varayiridzi mihoro mishoma yekuti dzimwe nguva nyaya iripo ndekuti vanozopedzisira vakusa maextra lessons kuti vange vachiwanawo chouviri uye zvekare vabereki dzimwe nguva ndo vanenge vachitoenda vachinetsa varayiridzi kuti vange vachisa maextra lessons nekuti dzidzo iri muzvikoro medu haina kuidzidzo iri kudzikira nenyaya yekuti vana vari kutora nguva yakareba vasiri muzvikoro nenyaya dzecovid lockdown uye zvikwanisiro yatoti mari zosidzi mashoma ari muzvikoro saka yanguva yekuti tibatane vabereki pamwe chete nevarayiridzi tinge tichidimanda nyaya yemuhoro kuti inge ichiwedzerwa zvinoita kuti varayiridzi vanowana nguva yakawanda vari muzvikoro uyezve hurumende ise mari muzvikoro zvikwanisiro zvese zvinenge zvidikanwa pakurayiridza zvinge zvirimo muzvikoro nenguva inenge ichidikanwa.